A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk this Thursday, January the 27th, 2022. I am your host, Sitandile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and today, Marvelous, will be looking at a variety of issues, including political developments in Zimbabwe. But before we do so, a quick look at the COVID-19 statistics, with the government saying that the COVID-19 infections are decreasing. And so far, up to date, Zimbabwe had more than 228,000 confirmed cases, which include recoveries and some deaths there. We have more than 215,000 recoveries and more than 5,000 deaths since the COVID-19 pandemic started in the year 2020 on March.
Yes, and taking a look at the current vaccination program in the country, Zimbabwe has, you know, to date vaccinated over 4 million people, although their target is to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity. So the vaccination program is still ongoing, with the government urging those that have not been vaccinated to go ahead and get vaccinated. And we've also seen city councils like in Bulawayo and also some parts of Harare going out door to door to offer vaccinations to those that have not already been vaccinated against COVID-19.
Yes, and we'll also look at the by-elections, preparations for by-elections, which are scheduled for March. We see that the nomination codes have already set, so people, political parties have registered their candidates who are expected to contest in the oncoming, you know, elections. But we have Barbara Tanyaniwa of the Women's Assembly. We can't say MDC Alliance now, it has changed to new names. And we also have Sekai Holland, former senator. So we'll be having them here explain a variety of issues. But before we go there, Marvelous, kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje uhlelo lwethu siyabe sikhangela ke okutshiyeneyo, sikhangela ke okuphathelane leze politiki. Sibona ukuthi abantu abade befuna ukuncintisa bahlalile lamuhla, bahlalile ke ngathi bona sebengenisile amabizo abo edalele nomination court. Sokwenzakele ke lokho. Nake abanye abakhangelelwe kakhulu leqembu elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, leqembu elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, bakhokhelwa ke sibonile ke ebekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe besithi abasoze benelise ukungena ngoba baphangisile basanda ukuqamuka kwelinye iqembu. Ngakho-ke abazuzange isikhathi eseneleyo sokuthi bebhalise. Kodwa singafiki kulokhu, ngesikhangele nje kancinyane amanombolo e-COVID-19. Siyabona uhulumende ukuthi uthi kuze kube lamhla nje abantu basebemukele umjovo-ke we-COVID-19 bayidlula kancane izigidi-ke ezine. 4.1 million badlalela khonapho, njalo uyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobuningi babo. Kukanti kulokhu igciwane leli laqalisayo, sokulabantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ku-228,000 asebehlaselwa yileli gciwane, kodwa hhayi bakhona ke abaphephayo kulo abedlula i-215,000. Kukanti abedlula ke inkulungwane ezinhlanu 5,000 babhubha ngenxa yaleli gciwane. Sithi nje silitshele ke ukuthi kuhamba njani, kodwa thina namhlanje sigxile kakhulu ke kuzona ezilazo ezepolitiki. Yebo ke, ungasixoxela ke, sakuchiya ke kancinyane ezandleni zikaMarvelous.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai nemusi wechina kudai. Tichitarisa isu zviri kuitika munyika, tichitanga nezviri kuitika pamusoro penyaya yedenda recovid-19, iro tiri kunzwa kubazi rezveutano richiti vanhu vari kubatwa necovid-19 munyika vari kuenda vachiderera zuva nezuva. Asi vachitaura zvakare kuti uwandu hwevanhu vari kuendawo vachinobayiwa nhomba dzecovid-19 vari kuda kuti utikwirei, nekuti pari zvino vakwanisa ivo kubaya vanhu vanodaudzira 4 million kunyangwe vakatarisira kuti vabaye vanhu vanosvika 10 million kuitira kuti nyika isvike pavanoti ivo herd immunity. Saka pari zvino tichange zvakare tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Tichitarisa nhasi kuti kwanga kuine nomination court, uko taona vanhu vanomirira mapato akasiyana-siyana munyika vachienda ivo kunonyoresa. Tikaona zvakare kuti panga paine mapato zvichisanganisira bato idzva rakabva kubato reMDC Alliance rakunzi iro Citizens Coalition for Change. Taonawo vamwe vachange vari kumirira bato irori vachiendawo kunonyoresa, uyezve vachitaurawo zvavachange vari kuitira vanhu kana vachinge vaita sei vachinge vasarudzwa. Saka nhasi zvese zvanga zviri kuitika munyika zvichienderanawo zvakare nekuti vanga vari kupiwa mukana wekuti vaende kunonyoresa mazita avo kuti vazokwanisa kuti vachitanga kunotsvaga rutsigiro. Pane mapato akasiyana-siyana anosanganisira ZANU-PF, MBCT, MBC yavamonzora nemamwewo mapati tichisanganisira zvakare sekutaura kwataita bato idzva ratakaona richiparurwa iro vhiki rino.
Siyabonga ke Mavelas, asisamboni ke lapha unkosikazi Holland. I'm not sure whether she dropped or she's having problems, so we'll try and put her back. Mavelas, if you can communicate with her. Kusenjalo ke si yes, we are excited to have you in the show. If you can introduce yourself, although you need no introduction, and tell us what how the new name for your party has been received.
Thank you so much, Standegile. Good morning, good afternoon, good evening, our viewers and listeners, wherever you are. My name is Barbara Gongwara Tanyanyiwa, the spokesperson of the Assembly of Women of Citizens Coalition for Change, a party led by Advocate Nelson Chamisa, a new baby that was born yesterday. Yes. What I can say, Standegire, is that the new party has been well received. It's so encouraging. We feel rejuvenated. It's like we are new creatures. Eh? You know that verse that says, "The old has passed and the new has come." So this is exactly what has happened to us. It has been well received, and for your own information, it has been well received for people that were not even in our structures. You know, you go on social media, on Twitter, it's yellow all over. You go on Facebook, it's yellow. Instagram is yellow. You go TikTok, you know, everyone is talking about this party. The vendors, you know, they are selling, their bananas are selling like hotcakes because of simply the color. The mangoes, you know, they are selling like hotcakes because of the color. The color yellow, yes, have been received very, very, very well. And the citizens are very happy. You know, they are happy again. And they've got hope in that this new party is going to bring a hope, is going to bring change to Zimbabwe, because the previous party, the MDC Alliance, it was tainted. I think you know that we had so many breakaways from the original MDC. The MDC that was formed in 1999, there was the breakaway. There was an MDC 99, there was MDCT, there was MDCT Changirai, MDCT Towozani, there was MDC led by Professor Welshman Nube, there was MDC Alliance after coming together, the other parties coming together. And now we had Douglas Mwondora saying he's going to use MDC in the by-election. So we said, no, enough is enough. People have been asking us to change the name. People have been demanding to say, leave, this name is tainted. We know our leader. We know where to vote. we will never get confused. And, you know, the citizens have just proved us wrong to say we were wrong and they were right. Because we can see everyone, you know. I was even talking to my friend who is in Mount Darwin. Can you imagine, Standehili? And she sent me a picture, a video, you know, this yellow video talking about yellow things. And then I asked her, do you know about this this party? Yes. They said, yes, we know about everyone is talking about this party. People are happy. Just imagine in Mount Darwin, I've forgotten the name of the place where she lives, but it's deep in the rural Mount Darwin. That's where she teaches. And, you know, I just said, wow. You know, the citizens are just happy. They know their party. They know their leader. And we are not going to be disappointed. That much we know.
But we also understand from Zach that there seems to be, there might be voter apathy because few people have registered there to vote. There are few new people are registering to vote. Is this will this excitement transfer to the votes, or people are still being encouraged to go and vote?
With by-elections, if you look at the history of by-elections, Standegile, the by-elections has always been, there's always been voter apathy in the by-elections. So we are not even surprised. Even President Chamisa said the by-elections, they are a starter meal, and the main meal is in 2023. We know that there's going to be voter apathy. But we also know that there are some people that have been motivated that are going to vote. So it might change. The voter apathy might change. Yes, there might be few people who registered according to Zach, but that one is a good debate because Zach did it deliberately. The offices where people were registering, you know, there was only one office in each province. So, you know, people had no money to go and register. Like I said before, in Bulawayo, there's only one registration office. And, you know, people that stay in the western areas, they have to commute twice. So it's like it's four times. So, you know, only those with money. It's like we are now, the voter registration is now for those people with money. The poor are not able to register. And yet voting is a right, is a constitutional right, it's a fundamental right. Everyone must be able to vote. For one to be able to vote, the process, it should be free, should be fair, and should be accessible, affordable to everyone, so that we say we can safely say the voting was free and fair, because that's where it starts. You can't start from the voting itself. You start from the pre and then the actual voting and then the post. Then you can then safely say it was free and fair. Thank you.
Yes, thank you very much. And we've also heard Zach saying they are trying by all means to ensure that many people register to vote. There's still the voter registration please that they will start again because they said they've been deterred by the COVID-19. So that's their explanation. They say they are coming.
I would know that Senator Sekai Holland, tinoku chingamidza ipano pachirongwa chedu.
Ini ndiri kuuya as civil society of the Zimbabwe Peace Building Initiative and also of the Zimbabwe Women in Politics and Peace Building. We really expect Zimbabweans to exercise their freedom of choice in everything they do. But we also hope for a day when Zimbabweans come together around a table to come to an understanding of the kind of political processes that will advance the interest of all Zimbabweans. What I find very sad, especially with the young now, is being embroiled in the history of mudslinging, of name calling, and of a politics that is not issue-based. 50 years ago, I would have been a youth as well. Mm-hmm. All the struggles then were about issues that affected the oppressed. We built a lot of institutional support locally, regionally, and internationally. The tragedy is that none of that is being used to build forward in Zimbabwe. Mm-hmm. I don't know where the culture comes from, where however you articulate an issue that is important, especially to women, nobody hears you. I don't know where the basis of personality politics comes from. Even the issue that Barbara is talking about, color. This morning I got up, it's Australia Day, 26th of January, mm-hmm. and I wore these clothes to just celebrate because it's a holiday. My husband is Australian. And also, 58 years ago, on the 26th of January, I landed in Australia. And so it's a big day to celebrate. So I don't expect people to see the colors I've worn as an identity for support for any political party, because we wish all Zimbabweans well, that the political choices they make are ones that are issue-based and that takes the country forward.
Mm-hmm. So in your observation, who should be starting this dialogue of trying to put people together, and also like what you said, that it, you know, it's a bit toxic when it comes to politics at the moment?
It's not a bit toxic. It's very toxic. It's demoralizing. It's extremely undignifying. It's undignified. The discussions on where we should go have always been there. That's why I left politics altogether when I turned 75. Mm-hmm. 4 years ago, I left because I realized that it was best to go out and draw back onto the past of the things we had built and get our people moving forward together and understand that the issue is one of poverty, of access to material benefits, and that we had to put in place those mechanisms, and that we have to have solution-based conversations, mm-hmm. which are evidence-based, and that as women, elderly women, we should lead in forcing our society to understand that respect, restoration of dignity, aspects which were lost to black people everywhere, with the slave trade, colonialism, which came from Berlin Conference, independence movements, where people really brought the issues to the fore. The Liberation War was about issues they were brought to the fore. But when we came home, a lot of interference, which once again put us back onto a collision course. The discussions on how we come together is what we are engaged with as the Zimbabwe Peace Building Initiative and as the Zimbabwe Women in Politics and Peace Building. COVID has really deprived us because as our organizations, we have lost 9 key people from COVID. And so what we realized was that instead of getting depressed and demoralized, we had to use the African methodology. When there's a death, before you all disperse, you are told you're going to report these issues to the mother, if it's a mother who died. They are replaced immediately. If it's a father, if it's with that. And so what we have found is that people are already working very closely together in all the programs, in spite of pandemic. So I personally would like to just give a very simple method to all the political parties, be they ruling party, be they opposition parties, be they anything, that Zimbabwe comes first. Mm-hmm. We all love Zimbabwe deeply, and we must once again come together, as we did during the Liberation War, as the nationalists did before they directed the war, that the situation in Africa, the situation of African people in Africa and in the diaspora, is one way we need to come together.
Yes. And how is this possible since each political party wants to lead and be on the forefront?
Okay, that's an excellent question. Every time I come to a crisis, I think what happens in the traditional environment, how do people come together? It's based on three stages to reach reconciliation and then binding together and moving forward. First of all, there is the truth stage, which prepares you for understanding how to address the issues that are pulling you apart. The Shonas say, ngozi inoribuka. Once you understand what the problems are and the dynamics, you address the injustice. There's a third stage, forgiveness. If you cannot find forgiveness in your heart, you can never have reconciliation. And so I really want people to understand that people like ourselves who come from the struggle, I'll be 80 this year in December. My age group, we know that fighting verbally, fighting physically does not get us anywhere. At every point, we must go back and see where we have common interests, and we take things from there to build an NGO, to build any project which brings us together, to find common ground. So the political party process is a Eurocentric one. It's not indigenous to Africans. We use consensus building, we use agreement, and we use very strict values and principles of Ubuntu. Everybody knows what that's about. It's about the language you use, it's about showing respect to others, it's about really understanding that you depend on one another for survival. So I think that's your answer, that each political party wants to lead. Who says that? Every person in the society has a talent, and a brilliant one, that if united with the others, depending on where you are, across all divides, you actually yield more results. That's what I've found in my life.
Yes, siyabonga ke. Sibuyeleni ke kulimi lwesintu, sizathi sesibuyela ke futhi kunkosikazi seKayi Holland. Yes, sesibuya kuwe njalo kwesazana Barbara Thanyanyiwe. Sesibona ukuthi isidlulile nomination court, abantu sebebhalisile, sebelungele ukwenza ama-by-elections. I saw wodwa kuyeza futhi ukhetho oluzayo lukhulu ngo-2023. Ungathi ibandla lakho kuyileli kukhangeleleyo, bakhankasa abantu kuhle, abesifazana nabesilisa, konke kuhamba kuhle.
Thina njengebandla elija sikhangelele ukuthi i-by-election leyi abantu yibo abazakhuluma. Abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolu bekungamelanga sibe lwalo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela. The citizens are going to decide because the recalls ayengekho fair ebantwini ababekhethe abantu labo. So thina sikhangelele ukuthi ama-by-elections lawa aso into esikhangelele kakhulu, into encane le, thina we are focusing on the bigger pictures than the ile. Ama-elections ka-2023 yiwo sesiwakhangelele kakhulu. Siwakhangelele njani? Siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo sesibuthanisile izinto, ama-flyers, sesibuthanisile ama-materials esifuna ukuwasebenzisa abantu amanye abantu sebebuye forward bathi bafuna ukuncedisa abantu abafuna ukuthatha isithupha abantu abafuna ukwenzani kunabantu abaningi asebebuyile abavele endaweni ezijiyeneyo abafuna ukuncedisa asebebona ihope abantu ababesitshela ukuthi shiyanani le bizo leli so abantu abaningi bathabe kakhulu ukuthi at least now we are moving sesiya phambili so kukhanya kathesi ukuthi siyanga bekungakhanya so thina sibona ukuthi u-2023 amavoti esizawazuza azaba maningi ukudlula amavoti esawazuza ngo-2018
kuyezwakala ungasichasela-ke ngesindebele laphana ke silona udaba lethu lomqoko lokuthi abantu bemukele njani umbala lowo olithanga oyebandla lakho kanye lebizo elitsha ungasitshela nje ukuthi umomo unjani sesikhangele emakhaya sesikhangele emadolobheni
ngiyabonga abantu bayamukele iphathi leyi bayamukele kakhulu ngobunonobukhulu abantu bathabile lokho ngutsho sandezile ngibona i-response yabantu abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iphathi le iye phambili besinika le mbono abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts abanye bathi bazasiprintela amazambia abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo sibona abantu bejika ama-picture abo ama-selfie besithi bona sebengenile kuyellow sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa namhla mbona enye ividiyo abantu benikwa amabhanana mahara besithi nansi yelo phindamyelo abantu bethatha amabhanana ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi kona abantu bathabile ngali phathi into emangalise kakhulu yikuthi bengikhuluma lomnye umngane wami osemandarweni yena ontshela ukuthi kona yena abantu bayathaba ngephathi le enja ngimbuza ukuthi senikuzwile sokufikile kudala khona ngapha wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara esithi abantu bayathaba kakhulu so engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi the citizens have marketed sebemarkethe ibandla labo bodwa thina singakaqalisi but ingikhona sibuya sesiza ebantwini kuhle kuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu imi kanje i-t-shirt yethu izabe ikhangeleka kanje lokhu siza kwenza so lokhu siza kwenza so ingikhona sizabuya njengebandla but engikujabulelayo ukuthi abantu sebezi-advertise iphathi yabo akula muntu ongakwaziyo for your own information ku-Twitter sithandekile uyabona laphana ukuthi batshengise izinto ezitrendayo kathesi what's trending on Twitter kathesi ungaze uhambe uyekhangela is yellow is trending and what's trending ku-Twitter the name Chamisa itself is trending lapho asikomanga ngikhuluma into ezikhona ukuthi angangazi uhambe uyevula kathesi vula kathesi i-Twitter yakho uzantshela ukuthi uthanyanye ubuqinisile
aiwa ngikathimbofunza sandakhile ukuthi kuthombozukela kwamuri maithanyanye wasataenda kuna Senator Holland ndofunga vadropa totaurai kuna mai Holland pane zvamataura
zvandaripanza
okay ndada kuunzwa kuti vanhu vari kutambira sei zita renyu idzva iri nekuti tichikuona sekutaura kwamaita kuti riripo pamadandemutande asi vanhu vekumaruva vari kuziva here zviri kuitika uyezve zvichakubatsira here tichiona kuti election iriko gore rinouya uyezve mabyelections ariko mwedzi unouya
ndamboona rufaro rwakadaro unoziva kuti for the first time ndaona mazimbabweans achifara all over vanhu vari kufara and kushambadzwa kwepati ndaona kuchiitwa naivo vene vayo macitizens because pati yadzoserwa kuvene vayo pati yadzoserwa kuwaridzi anova ndiwo macitizens saka ndiwo vari kutoita basa rekushambadza pati iyoyo saka isusu tiri kuona kuti vanhu vagashira chino ichi nemaoko mairi zvinova ndo zvichaita kuti mabaya elections auri kutaura nezvayo tiri kuziva kuti ariko muna machi tiri takagadzirira tapedza process yema nominations vanhu vakuda kuzopinda muground vanhu vari kuziva vatungamirira wavo vanhu vari kuziva ma MPs avo akarikorwa vanhu vari kuziva ma councillors avo akarikorwa ndinoda kuti tizodzoka panapa after 26 sandekile kana ndaanisinyepa kuti paya makazodai izvi ndiri kutaura ndakarevesa kuti vanhu vachadzosera vanhu vavo vakadzingwa zvisipo pamutemo kana ndichiti pamutemo ndiri kutaura kuti public opinion makoti ndezvimwe but public vanhu vakasarudzwa nevanhu vanobviswa nevanhu havabviswi nemakoti so muchaona MPs nemacouncillors akadzingwa nekoti achidzoserwa nevanhu touya zvakare kuna 2023 inguva yakarebesa stereki sandeile tine almost a year ndikakuudza kuti 2018 tanga tiine I think about 5 months pakafa president Morgan Changirai may his soul rest in peace hatina kumbowana time yakareba yekukambena kana kuti yekuadvertisa candidate yedu inowa ndiyo president Nelson Chamisa asi tarisaone zvakaitika so ezvinezvi tiri kuti isusu titori nenguva yakawandisa gore kwatiri is just too much and even maresources hatina chinhu ahavest house yakatorwa mari yakatorwa zvese zvakatorwa hatina chinhu but ndikakuudza zviri kuitwa nevanhu I'm involved in so many projects standekile dziri kuitwa nevanhu vanhu vari kubvisa mari vanhu vari kubvisa mari dzemaby elections kune imwe team iri kubvisa dzemaby elections kune imwe team iri kubvisa zva 2023 mafundraising ya 2023 yakasotanga kare so in terms of financing the party vanhu vachafinanza party yavo regardless yekuti isusu hatina chinhu mari dzedu dzakatorwa ende ndosaka makanzwa president Nelson Chamisa nezuro vachiti torai zvese tatakonge asi hamugoni kutora vanhu ende simba revanhu richazobuda pamaby elections nepa 2023 simba revanhu vachariona standing
tiri ipapo zvakare pane zvamataura muchitsini vanhu venyu vatonyoresa nokuti nhasi taona kwanga kuine manominations munyika yezimbabwe mawanawo pane madzimai vakawanda here vakwanisa kunge vachinyoresa kuti vagopindawo muzvinzvinhu
zvaitika nemaby elections aya kwakuchimbodzokera vanhu vakarikolewa saka kana paine mudzimai akarikolewa adzokera so ndozvatakangotarisira kuti hapana zvakawanda zvatakatarisira pamaby elections aya nokuti kuri kungodzoserwa zvakanga zviripo so there's nothing new zvandingati zvitsva hapana zvitsva hapana zvekutaura ndosaka president Chamisa wati maby elections istarter it's a starter meal and then 2023 ndo main meal
aiwa chiregai ndiende kuna my holland mataura imi pamusoro pezviri kuitika mumabasa amuri kubata panyaya yecovid-19 mungatitsananguriro kuti denda iri rakawanikwa iro richikanganisa sei mabasa enyu uyezve muri kuenderera mberi sei hatisi kukunzwai zvakanaka handisi kuziva ndofungai netiweki apo mai holland vari kuedza kuti vataure but hatisi kuvanzwa ndofunga netiweki ikuti netsei
ndtaura
henutaura henyu
ndiri kuti Zimbabwe Women in Politics and Peace Building founder director Mrs. Margaret Samriwo Margaret Zita, who is the founder of Women's Bureau in the 70s, Wakashaya in June, and her assistant, who was her deputy, is now the director. This is just one example. Tangatina Professor Hove, who was in charge of our Boy Child Project, partnering the Girl Child Project, Wakashaya. Vangavari coordinator ku Department of Peace, Society and Security, ku UZ. Takashaya shairwa nevanhu aka 9. And zvatakaona ndezvekuti kana mukatarisa kuti kana vanhu vashayikwa mumavhiriro evanhu vatema muhuno tinoita sei maviga munhu munotounganidzwa as a family motoudzwa kuti kana vari mai vashaya mai ndaava kana vari baba ndaava nyaya dzenyu dzisafamba dzakadai every family inoita izvozvo ndozvatakaita pamabasa kuti tisaita too much disruption Zvatakaona zvadaro ndezvekuti paBoy Child Project macandidates edu akaenda kuSADC ku Youth Leadership Model Program vakanowana mukombe ikoko kuVictoria Falls in a SADC meeting. Vakaenda muna September kuAU United Nations meeting vakatora the two top prizes from the Zimbabwe Peace Building Initiative. And the leadership training yatiri kuita for the boy child partnering the girl child kuti vaone remangwana kuti they have a common platform where they discuss my ideas avo vari pamwe chete. Zvinondirwadza ini somunhu abva zera ruvengo muvanhu kuti rwakabva kupi kuti vanhu havachatarisiri kuti munhu adya here uyu, munhu aenda kuchikoro here uyu, munhu uyu ane pokugara here, munhu uyu vabereki vake vashayikwa, chii chaari kuita chatingabatsirana nacho. Mumagariro evanhu vatema zvinhu zvokugadzirisa zvinhu zviripo, mukazvishandisa izvozvo zvinhu zvinoendera mberi. Zvinotinetsa nepolitics dzemuZimbabwe zuva ranhasi ndezvekuti even vechidiki havanzwi kana muchiti imwimwi garai pasi muhwirirane kuti nyaya mupolitics ingafambisa nyika ndeipi, moita zvinhu makabatana. Vanhu havanzwisi izvozvo nokuti politics dzeruling party neopposition ndedzekueurope. Ikoko havavengani, vanototi opposition is a government in waiting. Vanotokoshesa the same values munyika dzavo. Muno pane kusanzwisisa kuti tine history imwe chete, tine nyika imwe chete, tine culture imwe chete, tine language dzakafanana. Tokoshesa zvinhu izvozvo, tozvivaka kuti munhu wese ave neramangwana. Hazvipo zvese izvozvo. So isusu patiri kushanda kuona kuti tinoonesa vechidiki kuti ramangwana ngarive rino unhu wemunhu, ngarive
amai Holland
pamunokuta
ndombokubatsa ipapo kuti asi zviri nyore here mumabasa enyu amuri kuita pamunenge muri kushanda nevechidiki, sekutaura kwamaita kuti muri kuona kuti pane ruvengo rwakati wandei nyanya panyaya yezvematongerwo enyika. Zviri nyore here, munobata mabasa aya sei?
Hamusi kuuya here kuZimbabwe imwi? Mukauya kumba kwedu tinoshanda panze under the tsikiri tree. Vanhu vose from all the political parties vanouya vachidhumana ipapo. Isu tinongoti idyai sadza rezviyo iri, mbora tatora mugadheni nenyevhe, ngatidyei. And vanhu vanotaura issues dzakavabatanisa as vana vechidiki. Kana vobva ipapo unoona vakuti takuenda kuprogramu yetree planting in climate change, unoona vakuita zvinhu together. Iye amaboy child nemagirl child vanobva mumafamilies anobva from totally different political parties. So revolution inofanira kuitika muAfrica yose and muvanhu vatema, kutanga kudanana, kukudzana, kuonesana kuti kusadikanwa kweganda tema zvinobata tese. Isusu zvedu ndezvokuona kuti tinokudza ganda dema and tinotsvaka nzira dzokubatana tivake nyika dzedu neAfrica yedu. And kwatinenge tiri kuEurope kwacho tinenge takabatana kuti maresources anoenda kunokudza vanhu kumaprojects. Ndinoona politics zedu is a disastrous path. Nokuti maresources ashandiswa even in these by-elections. Ndinodanichiti kuvanhu, munopenga, madya kumba, mune pokurara, pari kunaya, maumbrella aripi? Nokuti chinhu chokutanga, charity begins at home. Charity begins at home. Make sure kuti uchibva uchienda kupolitics ikoko, kumba vanhu vadya, vanhu vane pokurara, vanhu vadzvese. Kana usingarongi wakadaro, dololo. Nokuti kupolitics izvozvo zvawakatarisira hakuna. Politics dzinongobudirira makabatana senyika muchiita macommon values as a society. Ndozva ndinoziva ini. Ndiri kupindura here kana kuti watonyarara
kwa kupindura taida unyatso kukupa nguva yenyu kuti munyatso tsanangurira saka tanyatso
nzati vanhu NGO kana uchipinda mu NGO unosiya bachi rako rechurch kunze unosiya bachi rako repolitics kunze kuti wakarorwa kupi uriani zvese zvinosara kunze nokuti zvinokunza mu civil society kuwana mararamiro akanaka mumba ndo zvatinokoshesa isu and tinongoda vanhu vechidiki kuti vanzwisise kuti zviri kuitika nhasi vachasara vachigadzirisa taenda isu nehistory yedu so vakawanda vanouya kuzonzwa kuti oh so apa pakazofamba sei apa pakazofamba sei apa pakazo and it's very very nice kuona kuti vakuona kuti ramangwana ndivo ndo vakutungamiri vamangwana ivavo so isu tiri kudzidzisa zvinonzi leadership tinodzidzisa zvinoita vanhu kuti vaone kuti kuwirirana kunokunda kusawirirana isu zvese zviri kuitika izvi these are natural things hativhunduki kana tichiona vanhu vachijamuka vachidai vachidai vachauya vachigara pasi vese nyika yaramba kuti ruvengo rwukure nezira rwa because handinzwisisini kuti ruvengo runobva kupi muvanhu handinzwisisi zera rangu
handinzwisisiaiwa tinotenda chaizvo thank you so much my Holland nezvamataura izvozvo regai tiende kuna maitanyanyoti muri kuona sei zviri kutaurwa namai Holland vari kuti ruvengo ndorwanyanyotsika madziro nyanya munyaya idzodzi dzezvematongerwei
okay ndiri kuzvinzwa zviri kutaurwa namama ichokwadi zvekuti unity but inini chandoda kuti nditaure ndechekuti wataura zvakanaka kuti opposition kunyika dzakabudirira idzi maopposition anotreatwa semagovernment in waiting asi tikauya muZimbabwe tinoona kuti opposition party inotreatwa it's like it's a crime kuva bato rinopikisa ndosaka uri kuona zvinhu zvakawanda zvichiitika kuti and opposition party yachona iri kunyanyo kuomeserwa ndeinotungamirwa naNelson Chamisa vamwe maopposition party tiri kuvaona kupe chaiye akaita press conference yanga yakazara hall kumacdonald hapana kana disturbance yakaitwa asi MDC ichiita maprimaries vachienda kunoita candidate selection vakavhiringidzwa nemapurisa of which candidate selection is part of the process yekuti mupinde mubyelection so these are the issues dzinofanira kunge ndo dzinotanga kuaddresswa idzodzo kuti tese tinofanira kunge tiri equal ruvengo runouya sei mamvelas runouya pakuti vanhu vakabatwa zvakasiyana zvakafanana nemumba ukabata vana vako zvakasiyana vana vako vanoguma vako wengana ivo kana ukaita mai kana kuti baba ukafevha umwe mwana ukusiya vamwe vana unozoona kuti vana vaya vanoguma vako wengana ivo pachavo kutosvika papoindi yekutourayana chaiko zvinoitika mufemili kwokuzoti mucommunity mune vanhu vakasiyana-siyana vari kubva nzvimbo dzakasiyana-siyana vanotaura ndimi dzakasiyana-siyana hatigoni kuti zveunity kana gavhumendi iripo iyi isati yatanga kubata vanhu semabatiro ainofanira kuti iti tochibvisa opposition toenda kumacivil society macivil society organizations mazhinji chaiko ari kutadza kuita mabasa avo nokuti akangoti apinde rinonzi muri kuita zvematongerwo enyika of which in I think kuti gavhumendi yedu ndo trouble causer haugoni kuenda kunotaurirana kunoita unify nemunhu ari kukudzvinyirira zvakafanana nemataurirano ekuti hanzi like Pollard hanzi handei tinotaurirana kupollard iwewe ndiwe wacho muri wacho varoda kuyananiswa wachona ndiwe uri kuvakoka ndiwe uchaita zvese ndiwe referee ndiwe ari kuta mutambi webhora ndiwe zvese everything ndofunga mama ari kunzwi vanonzwisisa zvandoda kuedza kutaura kana achitaura nyaya yereconciliation kuti reconciliation inongoitwa nemunhu uye anonzi ari neutral asingatori masaidi asi tochiona mamwe maopposition ari kuita zvavanoda saka tachizoona kuti hurumende iri kutonga iyi yezano iri kurwadziwa neopposition kana kuti bato rinopikisa ravari kuona kuti iri bato iri rinogona kutiburitsa mupawa ndiri kudaro sei mama wataura zvakanaka kuti varwe rusununguko ndoda kuti wandipindure mama kuti pawakandorwa vanga vaine 8 years pavakadzoka kundorwa havana kuwana mukana wekushanda here vana vadiki avo vari kurwa vari kuti tipei mukana vari rong here nyika inofanira kutongwa nevanhu vakaenda kuhondo badzi here ko kana vanhu vakaenda kuhondo wese wafa nyika ichasara ichitongwa naye ndotiona dambudziko pari kuita dambudziko rekuti tiri kuita vanhu vakuru vari very selfish not handikutaura mama ndiri kutaura vanhu vari mugovernment very selfish indeed vari kufunga kuti Chamisa nebato rake raari kutungamira vari selfish because havana kurwa hondo forgetting kuti pawakapinda pavakarwa hondo pavakazopinda mupawa 1980 vanga vari mayouth most of them they were youth vana Joyce Mujuru vanga vari mayouth vana vice president avo vanga vari mayouth majority vanga vari mayouth but ezvinoizvi mayouth edu achazopindawo riini even tisingasataur kuopposition tichida kuenda kuzano how many youth are in leadership kumusoro ikoko kupresidium how many youth are there ndokuri nani because tinavo mayouth arimo vana fadzai varimo vana ostalos varimo vanogara mustanding committee vana cecilia vanogara mustanding mayouth akazara vana morini makade maunga mayouth akazara mustanding committee tichoronani we are leading by example ko kuzamu pie
chiregai tipe mai Holland mukana wokupindura taura yenyu mai Holland
the armed struggle nenzira yaakarwirwa I've never come back ini ndikabata zvinhu zvikuru in post-independent Zimbabwe. Nokuti isu takabva from the Solidarity Movement, which was a very different wing of the support group to the Liberation Movement. Up to today, vana vatomboziva kuti Solidarity Movement yakaita zvei. Havazivi? One. Two. Ndataura zvakanaka-naka kuti we've got a boy child project partnering the girl child project for leadership training so that vana vanokura vachiziva kuti rudo hunhu ndo zvinhu zvikuru. We are trying to address a gap yatiri kutoona because I agree kuti pakaita a big error after independence kuti isusu vacho vakauya as the Solidarity Movement hatina kunyora kuti as my youth how did we contribute to the armed struggle hatisati tazvitaura ku Australia it has come out for the first time kuti 50 years ago kwakuna Sekai Holland ku Australia anga ari ku Aboriginal tent giving solidarity to the struggle yema first Australians 50 years later nokuti kune ma celebrations iko what we are doing ne boy child ne girl child tiri kutoita a film because in 2023 vanhu vachimhanya nema elections isu we are doing a film on the visit to Australasia ya chairman Herbert Chitepo to a visit which we organized at the invitation of Mwalimu Julius Nyerere to Ghana support for the liberation war it was a huge success people today don't know about that Brazili what the significant gains were at that time film iri kuitwa by the boy child partnering the girl child and vari kutoenda ku Bandung to Cairo to Ghana where the leaders Zekare came from so ndiri kuti kuna Tanyanyiwa ine I'm not unhappy kuti ndakokwa with you because we really need to make links across all political divides nasi kwabuda a very insulting post kuti using one finger is ISIS it's satanism yora ndikati kuvanhu vanyora kwanai the Muslims use that same symbol to show the brotherhood among Muslims. So musati matuka tuka, vunzai vanhu veCCC, kuti what does your symbol mean? Isu tiri kwese kwese kubatanidza vanhu. Because when I look at you like iwewe Tanyanyiwa, you remind me of my granddaughters. Ora gara kumbata gogo, wakaenda kuhondo, but I said, yo.
Why?
And I find it very nice because one day they would wake up and understand. So I like the people like you, but it's a narrow, narrow. And it's also all these leaders in all these different parties, they are our product. All of them. Nyadze Harvest House, they come to us and find out. Hapana any of you who can claim kuti ndezvenyu ndezvevanhu when they are united. So we are grandparents and we love everybody.
I say abonga ke amazwi ka nkosikazi Sekai Holland isikhathi ke savu ukuthi siqhubeke sonke isikhathi eside besizathanda ukuthi sikhulume naye futhi isikhathi sonke lesi ngolimi lesiNdebele njengoba lamhla bonke abahlonitshwa bethu bazi zombili indimi sishone isiNdebele bazikhulumela kucace okuyikho kuhle kakhulu. Yes, sesibuya
ngiyabonga ukuthi linginqusile and ngihlangane lo Tanyanyiwa. I think it's been a very useful exchange, and I hope that it doesn't end on the program. Moreover, to me, she displays our qualities of the candidates for the Girl Child Project going forward. Ule uptake, which is very good. Moreover, utando, love, rudo, that's what we are about to be reflected by all Zimbabweans to one another.
Yes, siyabonga. Sibonge ke amazwi lawa mahle awuthandana. Yes, sibuya kuwe njalo nkosikazi Bhakwa Tanyanyiwa, sesisiya phambili ke ngamalungiselelo okhetho. Ungathi amalunga ebandla akho asebenza kuhle yini? Uhlupho lolano lalokhe lukhona, lokhe lunjalo yini umbesolungcono? Olokuthi njengoba uthe ukhetho olukhulu ngoluka 2023 ayikhona lolo lama-by-elections kuphela.
Ibandla lethu liphume phandle lihlangane labantu ngikhona sizabona ukuthi kuzahamba njani. Ngibone abanye besithi khona ama by elections la azaba le violence, thina kasila violence njengebandla le MDC, kasila zikhali, kasila lutho, thina silapho ngabantu kuphela. Lamampenselo okuyavota ukuthi kuyachaywa, thina kasikwazi ukuchayana, asikwazi. So sikhanyelele ukuthi kube lokukhankasa okulothando, ukukhankasa okupeaceful, kungabi lokuchaywa kwabantu, ngoba kungaba lokuchaywa kwabantu ngasoze sithule. Sizaqhubekela phambili siba expose njengoba expose sibayenza khona. Kathese sifuna ukubonga ukuthi kuqala babe kwakusiba le ZBC yodwa eyayikhipha izinto ezenzakalayo, kodwa kathese uNkulunkulu wasilethela i-technology phela kathesi sokulula. Wonke umuntu use yi-broadcaster, wonke umuntu ngiyakwanisa ukuthi mina ngizishutele i-video ngiyijike, ngiyakwanisa ukuthi ngi-interview umuntu ngimjike, ngiyakwanisa ukuthi ngiyenze yonke into. Kathesi kule COVID kodwa nanku Studio 7 sikhona la siyaxoxa even kule COVID. So sizazama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase. Kodwa njengoba ngichila ukuthi uPresident Chamisa uthe ama-by-elections kasiwakhangelelanga kangako, engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC Alliance ekaMonzora bayehlulekile ukuthi ba-field amanye ama-candidates. So kithi i-walkover, lokho vele i-walkover leyo. So unkulunkulu ukhona, unkulunkulu kadakwa, unkulunkulu kabhemi mbanje, unkulunkulu ngowethu sonke, unkulunkulu sithanda sonke, sikhangelela ukuthi kube lokukhankasa okulokuthula, sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula, sikhangelela ukuthi izeki ibe independent, izeki ingayenze ngathiwa khona i-organization kumbe kuthi extension ezanu-PF. Izeki must be independent. And izinto ezimele umama usekhaya eHolland kumele basincedise ama-organizations anjengawabona la ukuthi kufanele bakhulume izinto zona lezo ukuthi yikho kwenze ukuthi okubangela ukuthi abantu bagcine bezondana mama khonokho ukuthi khona omunye umntwana uyafavor izeki emele ibe independent. Uyabona isi kunonziki kurerekera kolunye uhlangothi. Umama uyakwazi engikhuluma ngakho waye ku-MDC wangena ku-Government of National Unity. Uyakwazi engikuthiwo nxa ngisithi zeki kayikho independent. Uyakwazi engikuthiwo.
Yes.
Yes.
Siyavonga. Sisola ukuvala umlomo. Sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu. Sizanika unkosikazi Holland amazwi okugcina 1 minute. Awukuvalelisa.
Hayi, engikuthiwo ukuthi hayi abantu ekhaya. Nxa ungumuntu othi uku-opposition, ufanele ukuzwisisa ukuthi nxa uyi-government in waiting, lawe ufanele ukuzibona njengomuntu olingana lalaba bokuhulumende asomntwana. Kukhona ubuncane bengqondo lapho i-opposition ezinye ezithethisayo abehulumende. Okufanele ukwenzakala ukuthi abantu bafunde ukuthi bakhulume esintwini njengabantu ngenhlonipho. Regardless of your provocation, into ePollard leli solayo, yindlela abayibonayo nabo ukuthi ingabambanisa abantu. And thina esikubonayo ukuthi umuntu wonke akatshengise inhlonipho kumuntu wonke. Ikhulumende ayikhangelelanga ukuthi kuzaba le one opposition party ezawina over the other. Mina mbona kuyi-divide and rule. Lokuthi abantu bangabi too excited ngoba izitulo eziningi mbona ngani ziza kuya kuzanu PF anyway ngoba i-opposition is disunited and abantu abavotayo ku-opposition it's one group of people. So I really hope we will talk more la maphathi wonke sibonisane unity. Mina ngiyabonga bakithi ukuthi lisinxusile. Thanyanyiwa, good luck labantu bakho othi nizawina but mina engibone ebisenzakala lapha anyibone opposition is sweeper amasit.
On that note, Mai Holland, I just wanted to find out, you were saying that your organization, you're also looking for other collaborators. Where can people find you? Where are you? Where can
okay find... We have a new website that is opening in Australia in preparation of our projects for the Chitepo visit in 2023, which will be 50 years since he came in 1973. And at the invitation of the Free Zimbabwe Center, us, at the encouragement of President Mwalimu Nyerere and the Australian government. So it's a big thing we are organizing. And this year, there is a visit from the Australians my age who were with us at that time, who welcomed Chairman Chitepo. They are visiting Zimbabwe to prepare for 2023 because 2024 will be the 50th anniversary since the 7th Pan-Africanist Congress, where Chairman Chitepo gave the most brilliant speech about the Liberation War, because he was the chairman of all the liberation movements by election. So where do they find us? Kuzabe kule website soon. There will be a website soon, which you can actually switch into. And Tina, we work with everybody. We don't have anybody we exclude. We would like Zimbabweans to learn to talk to one another all the time. Babonisani.
Sesizale bam umlomo ke lapho ngoba isikhathi sethu sesifike emaphethelweni. Sibongeke abahlonitsha bethu ade silabo lapha. Nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, yena isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla ke hayi ngiphose ngathele MDC Alliance ke ayisila. Ibandla lelo kuthiwa ke yi-Citizens Coalition for Change, i-CCC, marvelous.
Toda kutendawo amai sikai Holland vanga varipano nesu kunge vauya
vachitipawo unyanzvi wavo nezviri kuitika munyika. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Lami usithandekile Mhlanganya, sithi lisale kuhle, sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.